Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri mushanu nyamavhuvhu 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuya kuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chachinja munyika kubva zvapfurwa vanhu zvichitevera sarudzo gore rapera. Hurumende yeAmerica inopa masvingo eGreat Zimbabwe mari yekugadzirisa midhuri yavo. Uwandu hwevanhu vari kunyorera kuwana mapasipoti hwadzikira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Zimbabwe yakasvitsa gore mushure mekufa kwevanhu vatanhatu vamwe vazhinji vakakuvadzwa apo masoja akavapfura vachiratidzira kusafara kwavo nemabatiro akange aitwa sarudzo. Kunyange hazvo paine vamwe vechiuto vakapomerwa mhosva yekuuraya vanhu ava, panguva iyi hapana chati chaitwa nanhasi wese. Vanorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuita zvinhu zvese pachena kuti igokudzwavo nedzimwe nyika. Vamazvinga vati hurumende yeZimbabwe yaida yakapindudza zvinhu zvizhinji asi hapana chati chachinja mugore rese, izvi zvichiratidza kuti hurumende haikoshesi upenyu hwevanhu vayo. Tabata vamazvinga kuti tinze maonero avo.
Iko zvino kupapera gore kudai chinonyanyisa kusuvisa ndechekuti hapana matanho anobatika aripo ati atorwa nehurumende. Kunyangwe zvazvo pakagadzwa sangano komishoni yaitungamirwa navamotlande yakataura pachena kuti mhosva yekupfura vanhu vatanhatu vachifa uyezve kuvadza vamwe vakawanda vanosvika makumi matatu nevanoraudzira yanga iri mumaoko emauto nemapurisa eZimbabwe. Vakakurudzira zvakare komishoni yavamohlande kuti mauto akaita izvi vabatwe vaiswe pamberi pematare edzimhosva kuti varipe mhaka dzavo. Asi zvese izvi hatina chatataona chatichaitika. Zvinova zvinonyanyisa kubata nekusuwisa, uyezve tinoziva kuti mushure mazvo kutanga kwegore rino muna January kwakaitwa zveimwe mirizhonga yakaita kuti kupa pakaridzwa pfuti pakafazve vamwe vanhu pasina kana mumwe chete akasungwa nemhosva dzese idzodzo. Ndodambudziko guru ratinaro.
Zimbabwe iri kuenda kupi? Kana makatarisa Zimbabwe munoonei?
Kana tichitarisa zvenyika yeZimbabwe iri kungogomera pane zveupfumi. Chingatongoinunura kutaridza pasi rose kuti vakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu kushanda nemutemo nekutevera mutemo. Pari zvino hatisi kuzviona. Gore rapera hapana chati chaitwa chinobatika.
Zvino kushamisa here kuti America inoita sokuti ndiyo nyika yega inoda kuti zvakaitika gore rapera zvigadziriswe dzimwe nyika dzese dzakanyarara?
Hongu nyika yeAmerica iri kushoropodza zvakaitwa nemauto mugore rapera, uyezve yataridza kuti anga achitungamira mauto epresidential guards vasanyatwe vaiswawo pazi pezvirango zvekushanya neAmerica. Asi chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende yava munangagwa haifaniri kumirira nyika dzekunze dziri kure kuti dzishoropodze kana kutsutsumwa. Nyaya yekodzero, nyaya yemutemo inyaya inobatwa nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe, haisi nyaya inomirira vekunze kuti vataure. Ivo pachavo pauzima vamunangagwa vakagadza dare ravo commission yaitungamirwa na vamuhlande veku South Africa ine vana mazvikokota vakawanda nana muzvinafundo vana vamadhuku. Commission iyoyo yakataura pachena zvinofanira kuti zviitike, ikapa ongororo yayo netsvakurudzo zvakabuda mutsvakurudzo kuna vamunangagwa, ikataura kuti vanhu vakapfuura vanhu ngavasungwe ndokuti nyika igone kuenda mberi. Kana zvikasaitwa izvozvo hapana kwatinenge tichienda. Zvese zviri kutaurwa zvese zvekunzi pakaitwe nhaurirano pakasimudzwe zvematongerwo zveupfumi hwenyika rinenge richingova dambe kana tisina kutanga panyaya yekuti mhosva ngairipwe, ropa rakadeuka ngarigadzirwe riripwe, ndiwo kuti nyika icheneswe, ichenurwe, igone kuenda mberi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vari parunhare kuJohannesburg South Africa neStudio 7. Hurumende yeAmerica kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe yapa mari inoita $475,000 kuGreat Zimbabwe kuti igadzirise mudhuri kana kuti masvingo ave kukanganiswa nemasora uye kudengenyika kwenyika kunomboitika. Homwe yemari iyi inonzi US Ambassador's Fund for Cultural Preservation yakanangana nekugadzirisa zvivakwa zvekare. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru we National Monuments of Zimbabwe, Dr. Godfrey Mahachi.
Hongu imari yakakosha nokuti iko inotibetsera kuti konzvimbo yeGreat Zimbabwe irambe yakachengetedzwa. Inzvimbo ine makore akawanda iripo. Saka inotangawo kuita hatingangoti maproblems nokuti iko tongoti inzvimbo yachembera. Saka inoda kugara ichigadzirwa kuitira kuti iko irambe iripo. Chokutanga, midhuri yacho inotanga kutsemuka tsemuka nokuti matomba aya nenyaya dzekundengeneka kwenyika nezvimwe zvakadaro, miti nevanhu nemakudo anenge achitamba ipapo anotanga kuputsa midhuri. Saka tinenge tichida kuti tive neurongwa hwokuti iko tinogadzirisa sei uye kuti iko tinoona sei kuti iko apa pavakuita dambudziko. Ndiyo yatinoti monitoring program. Tine dambudziko futi rokuti iko pane ishironzi landana kamara kanomera pose pose, pakanomera kanobva kazadza nzvimbo yacho yose. Saka kanopinda, midzi yacho inopinda mumatombo yotanga kuita kuti iko midhuri iri iputsike. Saka zvose izvozvo tichisevenzesa mari yatawana kuhurumende yeAmerica ndezvokuti iko titange kuzvigadzirisa. But tichigadzirisa tichisevenzesa unyanzvi hwatiri kuwanawo kune vamwe vari kune dzimwe nyika.
Kundengendeka kwamataura uku kunokonzerawo matambudziko makukutu kune mudhurui. Saka muchaita sei kuti muone kuti mudhurui haisi kuramba uchifamba famba zvinozopa kuti udoni?
Tinosevenzesa tochingoti iko teknoloji dzavako mazuva ano nokuti iko nguva yega yega tinenge tichitoona kuti iko mudhuri uyu pane zviri kuitika pauri here. Zvinotibatsira chaizvo chaizvo nokuti iko kana pakaita kundengendeka tinowana rekodhi yacho. Kundengendeka kwacho ukoko kuti kwaita kuti matomba afambe fambe here, tinowana rekodhi yacho. Saka zvose izvo zvinoita kuti iko tibve tacreate hatingati rekodhi iri continuous inotiudza kuti ichii chiri kuitika, uye tinobva takwanisa kuita anticipate kuti iko zvikaramba zvidai mudhuri uyu unodona.
Chimungati mari inokwana here zvese zvinodiwa kuti mugadzirise zvinhu kuGreat Zimbabwe?
Kukwana haikwani, asi mari kana waiwana nyangwe yaita shoma zvakaita sei unofanira kungofara neiyoyo nokuti iko pawakwanisa kuita nhasi panobetsera ramangwana. Tinotenda neassistance iyoyo nokuti iko zvatiri kunanga kuita nayo ndechimwe ndeimwe ndima yatinenge tatofamba nayo iyoyo.
Mukuru weNational Monuments of Zimbabwe Dr. Godfrey Mahachi vangu vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Uwandu wevanu vari kunyorera kuwa na mapasipoti wadzikira zvikuru zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nekusabuda kwemagwaro ekufamba aya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa maofisi kwa Registrar General nasi kwanga kuine vanhu vashoma vanga vachinyorera kuwana mapasipoti uye vaudza Studio 7 kuti zvanga zviri nyore zvichitorawo nguva pfupi. Momo anga ari kumahofisi aya vachapiwa mapesa vati vatora maminisi asingadariki 13 kuti vanyorere kuwana pasipoti. Vamapeza vati zvavaitira nyore zvikuru sezvo panga pasina mutsetse, asiwo vanoti kunyange vaisa mapepa avo vanga vaudzwa pachena kuti magwaro aya achatora nguva yakareba asati abuda.
Hatizotinyei kuti kushaya kwemapasipoti achona here kana kuti chii, but it was the smooth 30 minutes even nezvima complication nonga tosevha hapana kana line. Asi hatizozoti ari kuya rini mapasipoti achona ari kunzi production of increase. Because that was, I think, 2 weeks ago. Could the production is increased, but there's still no word. Right now, there's no hope at all.
Vakurenje mashonganyika vanga vauya kuzotsvakira mwana wavo pasipoti vati vava kutyira ramangwana remwana wavo sezvo mapasipoti aya asiri kubuda nenguva pfupi.
Dambudziko riri kuzoaffecta kune vana, especially vanenge vada kuita further chikoro chavo vari kune dzimwe nzvimbo. Like in my case, wangu mwana akato graduate, but ada kuita masters. Ada kuita masters ari outside, ari abroad. Maybe she chose that kuti aenda abroad because of the quality of education. I don't know why she chose, but ari kuti ari kuita she abroad. But now this delay yekubudiswa kwemandirikini is obviously going to affect chishuo chake.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti kunyange hazvo auya kuzonyorera pasipoti yechimbi chimbi azogumisira aita pasipoti yaibuda kudhara mushure memwedzi mitatu nekuti dzechimbi chimbi kwanga kusina. Vatafadzwa nyandoro vanoita basa rekutora mufananidzo wemapasipoti panze pemuzinda wemahofisi emapasipoti vauza Studio 7 kuti kushaika kwemapasipoti kwaderedza uwandu hwebasa ravo kunyange hazvo vari kuwanawo vashoma vanenge vauya kuzotora maemergency travel documents. Vanyandoro vatiwo asi vanhu havashomawo sezvo dzimwe nyika dzisingadi maETD aya.
Izvinozvona vari kungoita ma53 wayo vachiri kusiya zvakadaro, but vazhinji vava kuita option vanga vachimboenda kana zvakaita kuna na South Africa kurudi wa mavisa vakuendawo business avo kana tichiita kuMozambique, Tanzania, Malawi, Zambia kuruda maTTT ndoko vakudi kwavakuenda mani. Saka vanhu vakungotora maTTT kuenda kwari kuenda ikoko asinita si.
Pataedza kutaura namabharani mukuru vaClemens Masango vati vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vakabatikana. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa munguva shoma yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende yange yawana zvese zvinodiwa pakudhindwa kwemapasipoti uye zvinhu zvichange zvanaka mushure memavhiki matatu kana mana. Mavhiki mana aya anokwana svondo rinouya. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pari zvino mapasipoti akatorwa musi wa10 Chikunguru gore rapera zvichidzokera kumashure ndiwo akabuda. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti Zimbabwe haina mapepa neingi zvinoshandiswa pakudhinda mapasipoti aya sezvo zvakatengwa kunze kwenyika zviri kutarisirwa kusvika munyika pakati pemwedzi uno. Kuti Zimbabwe ikwanise kuwanira vanhu mapasipoti vakatonyorera kare inofarwa kunge ichidhinda magwara aya anoita zviuru zvisere pazuva rega rega kwemwedzi wese. Asi vanoziva zviri kuitika muhurumende vanoti uyu mutoro muhombe kuti izvi zviitike. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Daily News mune nyaya inoti Britain iri kusindana simba va Emmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvinhu zvematongerwo enyika zvehukumi nezvesarudzo izvo zvave nemakore mazhinji zvisina kugadziriswa. Mu Daily News mekare makanzuro emaguta ari kuyambira vanhu kuti zvirwere zvekolera netyphoid zvingangotangidza zvekare. Mu Newsday, bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. Mu Financial Gazette mune nyaya inoti nyaya dzehupfumi hwenyika dzakatarisa kumawere. MuZimbabwe Independent mune nyaya inoti masangano anomiririra vashandi ari kunetsana nehurumende nevamabhizimisi pamusoro pemihoro nemabatirwo ari kuitwa vashandi. MuZimbabwe Independent mekare mune nyaya inoti kusamira zvakanaka kwemitemo yezvekuita mabhizimisi munyika kuri kukanganisa zvinhu zvizhinji mukufambiswa kwemabhizimisi muZimbabwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko wasamari veStudio 7 sekutanga ndoda kutaurawo nezvakavawa mugwada vezanupiefa. Kana zvaigona vazvo mai vasiyawo vasataura paStudio 7 nekuti mashoko avanotaura yo pachavo anowedzera kudzimbira marwadzo pane vaya vakaurayirwa hama dzavo. Hakuna zvingazvizivi munyika kuti masoja nemapurisa akauraya vanhu, asi zvavanotaura zvinodzimbira pamwe yevanhu vakarasirwa nehama dzavo. Vanhu vakawanda vari muzanupiefu vakagona kutaura kupodza hana dzevanhu vakaurayirwa hama dzavo. Hakuna zvisingazvizivi. Kana zvaibviya mai varega kuvataurisa vamugwada havagoni kutaurira chose. Tatiendawo.
Ndiye kwaleni mobwayo zvamundiri muno musasa. Uyo mangwana uyo aizodi hapana kuti zvaizotaura zvaizotaura kabhozi paitumwa masoja ka vevavose nayo sanezino hapana kuti angati kwahii vasanyati vake vava havana mhosva yavakapomerwa. Angazati hakuna mhosva yavakapomerwa ivo kumasankisheni avapohwa vamapurugu emasankisheni vatimirwa masankisheni ei kana vasina mhosva. Iyo zvanupiefu nyikai handizivi zvangu toti tingadini kuti zvidai yanga yabva bcause zvanupiefu inoramba ichitsigira zvinhu zvisina basa uori. Apa vari kuti kwai takagadza komisheni nekuti irwise uori. Hapana kurwisa uori kwavari kuita ka bcause vari kuramba munhu ane mhosva ka vachiti haana mhosva. Zvino munopaona hani zvangu inondishungurudza ndishungurudza zvakanyanyisa. Kana nyatso kutarisa zvangu ndakarara ndiri muno muSouth Africa ka hakuna gari pandine kuda kwemunhu wani kana kuti ndinekuda kwepati wani izanupiefu aipati hayo sezvenzi hanikaga handizivi zvangu ipati vakomana akani akaoma uyu munhu uyu dai anga atovharirwa mujeri mazvizvi. Kana kuti zvakangofanana kana tikatoda zvekunovhara mujeri tingatotanga naivo purezidendi vacho manje vamunangagwa bcause ndiye mukuru anotendera kuti mauto aende murod kunopfuura vanhu kuita sezvi chii vakomana zvakaoma.
Yaa tazova neumbovu vanhu vose vari kupera munyika medu tazoziva kwavari kuenda tazoziva vanhu vari kuuraya anticorruption apa ndopa inofanira kuita basa apa ipapapo. Kana mukaona anticorruption ikasiya mhondi idzoka anticorruption haina kana basa rairi kuitita munyika medu. Vanhu vakaita sana vamugwada avo vanofanira kuongororwa imhondi hurusa murumuri. Mashoko aanotaura apa aratidza oga kuti imhondi. Vanhu vezanupiefu makaoma ii hamurwadziwi nemhuri dzakasara vana vakasara vasina vana baba vana baba vachona makavaponda mukauraya. Zvinorwadza. Vamwe vanhu pakaurawa vanhu pastrike paya paya vamwe vanhu vaitongozvifambira tine hama dzedu dzaitofambawo nzendo ipo paya vakapfurwa neputi vakatofa asi vanga vasingastrike. Hai varume hai mani usadaro varume wadziwai varume mani heishi.
Magadiko ana mukoma Jonga ana tanonoka wande. Ini ndini moyo ndiri paSouth Africa. Ndinoda kungokomenda pamusoro pomurume uyo unonzi Mugwadi. Ndinokumbira kuti ataure zvinhu zvaanoziva kwete kutiudza nhema. Hatisi vana vake vanoudza nhema. Vakauraya vanhu unowaziva iye kuti masoja MDC inopinda papi ipapo inokwana papi pakurayawa kwavanhu tinokumbira kuti adetsere kana asingagoni kutaura paredhiyo tinokumbira kuti musamuisa ataure chokwadi pane vamwe vanogona kutaura chokwadi iye haagoni kutaura chokwadi unototigumbusa
mabukasei ku vatori nhau vanotipa nhau dzinofadza vetsuto ye7 darangu ndinoitwa Peter Chiwara ndiri muborodheya ini ndiri kuchema nemaovheti andakabva ndichitaura kuti hanzi anhu emdc akamacha tichavarambidza kuti vamacha maovheti maovheti ndimi makauraya nyika gore riyamatora ivhu mati ivhu kuvanhu vatema makauraya nyika nditi mapurazi anga ane varungu murungu aitakura vashandi vasvika zvekuma 10,000 vashandi 5,000 mukatora muchiti muchagona kurima murungu airima nematrakta hobho imi muroda kurima nemombe 2 ungarima mahekita hobho nemombe 2 maovheti katirwadzisa inini toda kuita tiraramewo imi makapoma 50,000 yenyu navamugara hapana zvamakaita makaidya kutitengera kombe makabheji isu tiri siyei vana vechidiki timachire zimbabwe yedu inake maovheti katirwadzisa midare ndini makauraya zimbabwe kuti isvike patiri nhasi inyaya yechiovheti yechiovheti yenyu saka vamugabe vanga vada kukura sai nokuti hamunzwisisi maovheti
hello vashamari vestudio 7 ini ndinoitwa David Ziaduma ndiri kutaura ndiri kuno kubrets kusouth africa pamaererano vamunangagwa tingataura zvinhu zvakawanda vamunangagwa panochavanokwanisa kusimudza muzimbabwe mwemu vakagara vari pati yehurumende yaingotoka kubva muna 1980 saka pane zvinhu izvi hapana zvavangamboitaba vangangonyikidza vanhu vachiita vanogona kuzvigadzirisa hapana ba chinongodiwa kutochinja zviripo kupindawo vamwe pati imwe yakaita seMDC
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere veCenter for Disease Control and Prevention vazivisa kuti nyanzvi 12 dzatumirwa kuGoma kumaganhu weDRC Congo neRwanda kunobatsira kudzivirira kupararira kweEbola munzvimbo iyi chirwere cheEbola chakatangidza mwedzi 12 yapfuura uye chatouraya vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere kusvika pari zvino sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rapomera mapurisa eKenya mhosva yekuuraya vanhu vanosvika 21 pasina kuvapinza mumatare edzimhosva kuti nyaya dzavo dzitongwe vanhu ava vaigara muchikangwena muNairobi Human Rights Watch inoti kunyange avo vawana vanhu 21 vanogona kuve nevamwe vazhinji vakaurawa nemapurisa zvisiri pamutemo vavasati vawana Jaya Guru Paul Matavire nekwamba kaka kakambonetsa dindindi full time nasi chishanu. Regai timbotarisa mameseji amuri kunditumira kuzvino pa Facebook. Pana madzina tawanda anoti as long as ZANU PF iripo nyika hakuna kwatinoenda. Niko Dimas Matariro anotenda America pamusoro pemari yekugadzirisa Great Zimbabwe Ruins achiti Zimbabwe haina hayo mari. Jonathan Karipachi anoti tinotenda nenhau dzamunotipa. Morgan Nyamataka anoti mangwana ndivahwande nemhuri yese yeZimbabwe. Madanire anotiwo good night, ndogara ndandokusarisa iko zvino nokuti kazhinji hamutieneki. Vamwe vanotinyorera vanoita saRachel Nedis Charumare, Emmanuel Nyakonda naSekai Masango. Tinoti murambe muchinyora, tinotenda zvikuru nokuti tandiradza kwamunoita kana tiri pamhepo.
Adisini daiti murove matisha nereke ni mchitaza kuzinza wanzwa. Kana njini leave me alone. Chirungu chinoya kutisiana nemi. Sani mazitewe anuba. Ende wewe mazwa muruda kuona maningi wewe. Too much purpose. Zumbu ndere. Yes, no wakuda kundi kondrora kondrora. Polisi ifanya mewe uki wewe. Inini siro ndikata kupinda pinda chikai ni chese. Hapana noti pke pa mshapano. That is that tada kubodzi. Asipiki kwa zangu. Yori wangu, vananje wangu, mari njindi no shanda, mushandi wangu. Saka siri kumulizwe jia, ini ufuka kana kuwareza.
Muda kwenye mgapu yetuwe, peze muri mimu na miramra ene kupera kumba yetuwe. Ndangata mjuhusa zojete za viru muna mumba, mimanzi, wawa, sorongo uriti njindi nela na redu.
Napana siri kuma kumbo enyoka, isa iweo, kwa anase mari ebazo. Chef my man, bora pasi muneza piri chini. Ende ukada kudaro, jita pinda pa munga ndiro zenda kukua zani chimwe chirungu ini. Leave me in peace, not in pieces. Inzwa nge mwala iriku papu kwa uruku ndirambe za kwenda. Inzwa.
Asi chishanu, dindindi full time, zive chicheno uko, Paul Matavire, se zongu ya diapera, regati mkota resa zanga ziri munau, vamwe vanoru la kodero ze vanu, vanu ti apana cha chinja munyika, kubazwa furwa vanu, wachisewe la saruzo, gorera pera. Hurumende ya Amerika yapa masvingo eGreat Zimbabwe mari inoita $475,000 yekugadzirisa midhuri yayo. Uwandu hwevanhu vari kunyorera kuwana mapasipoti hwadzikira zvikuru, zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nekusabuda kwemagwaro ekufamba aya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.